Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 19 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru. Mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kuzvidzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika. VaMuzembi vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi. VaMuzembi vati zvekare Zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira Zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabvazera vasingakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva pamire nyika.
Isu People's Party, our position is very clear and emphatic. Nguva yekuti vaMnangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara. Inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevenzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi. Kwamuri ikoko kuAmerica, vana Obama vanotungamirira maekonomi aroko kuma 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion, vakapinda mumahofisi vana ma44 years, nokuti ndo panenge pachakapinza njere. Njere ndobve dzinenge dzisiri kukwanisa kusenzera nyika. Kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere, vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati zvanzwisika norurimi rwako. Zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo, unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apa, unonzwa kunge kana vachiita Jerusarema, unonzwa kunge vari tangororombe. Izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo. Saka pane mizerawo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years. Pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotisenzera, haazi ma8 years. Ma8 years ndokuchengeta vazukuru. Kana une purazi rako zvakaita vaMnangagwa kushewood kuya kuya, unoona kuti ndokune kune njere dzavo ikoko kunyaya dzeo master farmer. But master country yokurana nyika, aiwa kwete, apa vashotegwa.
Imi bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi? Chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino, uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo?
Ichonho chokutanga munyika mega mega, mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba. VaMnangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza Zimbabwe muna November 2017. Munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu. Ndokukoshiwa izvozvo ndokutanga kubvambirana navanhu. Saka nyika ibvambo bvambo zvomunongoona imi. Ndosaka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita misangano kuti amobilize party yake ikwanise kunge ichikambena ichiitawo zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa nemapurisa namasoja zvotongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe, whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga-tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndomusimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU-PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhindoko etine takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipiwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unity iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe, tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity, hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda muna Namuramba tsvina vanhu vachiputsirwa dzimba kusvika munana August 1, 2019 pano pane Zurapa kusvika munana January 17 iropa chete ninge richingotsinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro roda kugezwa. Rogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei uye dene manga muri mutungamiri wenyika. Chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Waita one nation, one Zimbabwe. Kana wangodaro wakuenda kuchinano chechipiri. Chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu, it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko, haisiri nyaya yekuti uinira nekwake, uinira nekuku, uinira nekuku. Tichindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunzoko. Uye Zimbabwe nechikwereti cheinayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mumba menyu mune bopoto, nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti munee muchirwa, havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Mzembi vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba, kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFare Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngati nzwei urukuru yavaita na Jonga Kandemiri weStudio 7.
Urongo hujonga unonyadzisa zvikuru zvinobuditsa pachena kuti state of the nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzobana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zviri kuitwa nevatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutombonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzviteedzerwa nevanhu zvinorevei woti vabva kutaura izvozvo the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga tichingori muZimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster uye vaisa zviga zvokuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho
asi takanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20
mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva makumi matanhatu 60 days anotevera havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko tatowanaro kudhara saka vakatoti from immediate effect they stand suspended saka aya mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve asi mhosvo chayo yatoparwa
saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu
ndo zviri kuitika chaizvo joga havasi kurevesa ndingakupe mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti hurumende yezimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus chekutanga pane munhu akabva kuchina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva afira munomu hurumende yakaripota ichiti emutare woman its on record kusvikira wemapepanhau wabvunzurudza ndo pakazonzi anenge kuchina havana kuda kubuda pachena tine makesis akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuWilkins Hospital vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuchina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus asi mashoko avamunangagwa vakati ivo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira Zimbabwe havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko
vafarai maguhu vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vanodzidzisa zveupfumi padefry university muzvinafundo Elliot Masocha vaudza studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyange pasina murwere anacho munyika nekuti mabhizimisi evanoshanya vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera
ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvo zvokuti kana vari muno kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuZimbabwe chinosvika so kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika tapiwa nguva yakareba sevanhu veZimbabwe yokugadzirira tapiwa nguva yakareba vanhu vokuZimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwachakabva chinosvika sokuonawo chatova pamukova chaipo pedu panana South Africa apa chavapo saka zvandinokurudzira vanhu vomuZimbabwe ndezvokuti ngavateerere zvavanovudzwa nenyanzvi hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavena wovuno zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti asvika papi vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete tikatoti sune imwe nzira kana takakutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe maeffects acho tinoona kuti mahotera tourism industry yaafektiwa chaizvo hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda yekune dzimwe ekaya US dollar yatinochemerai zhinji yacho imwe inobva nokunana matourista vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenga zvikafu haichiri kuwanikwa mari iyoyo saka nyange chirwere hacho chaicho chisachasvika kuZimbabwe asi maeffects acho atosvika
kana makatarisa Zimbabwe pachayo munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi
zvinotinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira chiri kutinetsa muZimbabwe ndechekuti health system yedu kunyaya dzezvitano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose chimwe chinotinetsei zvekare ndechokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatesti munhu asati atestiwa taiwa kuti kuvhiki fosi kunotova kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangoviya nacho havasati vava namatesti kits acho kuvhiki fosi ikoko saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chetingaita kune kwakunonoswa nenyaya yematambudziko atiinawo wokushaya chi wokushayiwa magetsi wokuti vanhu vangaona tv kana kuteerera kudziredhiyo uko saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare nokuti zvipatara zvedu zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose saka chatinofanira kuita savanhu vaona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe uye ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwikwa kwemhosva mumatare ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti Mdeni News hurumende inoti magweta evaimbove gurukota rehurumende panguva yekutonga kwavamugabe vasevhu yakasukuwere vakumbira dare rezimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Idhi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, nenyaya yavamugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda. Nyaya yemasanctions, vakadzinga varunguka. Vakasara ndovaiva nemacompanies vakainda vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika. Yekuti kana paine corruption nyika isumuki. Abapa hatongwi akangonotongwa anobudiswa. It's a vicious circle varingaingochinjwa madepartment vachiba they are filth rich. While the government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. Saka zvemasanctions izvi zvavari kutaura ka it's a secondary issue. The initial stages ndeyekuti why is it that ivo vachava vari rich ivo nyika isiri rich ukaenda kwese kunotoona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imimi maakuti kwanzi ivo vakuti masanction vakungoblame iko zvinovo vari kufarira kuti coronavirus yauya because ivo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire mishonga kwavanoda kuye nezviri possible kwavari nokuti mari vanayo vakachipa izvozvo mabhondo ichishandisa mabhondo vanoziva kuti haisi mari ivo vachitora mari so they are playing mental games with this with us vanhu ivavava but time is ticking mari vano kuzviona.
Hey, Pastor Joseph, mamuka sei. Indirombotorawo zvangu ndakananganga vanhu vesano. Ndotanga nava munangagwa. Vamunangagwa tinokumbirawo kuti pamunenge muchitaura nevanhu adedeka. Chimbomirai zvemajokes. Taurai zvinoendesa nyika kumberi. Kwete zvemajokes zvokuti vanhu vane nzara vongosekerera nezvisingaiti. Ndopfungwa dzamune muradzo kuti dei vanhu vakandisekerera majokes amunee muchiita. Taurai nezvokuti chikafu chowanikwa sei munyika vanhu vachidya vachiguta. Chirwere checoronavirus chorapwa sei kwete mafanisi zvemafanisi chimboisai kusaiti touya kuna Opa Muchinguri kana usina zvokutaura naye Opa kunyarara zvinei kunyatsositofura muromo kuzasi nekumusoro kusataura zvisane basa kuti chirwere chakadai kuvanhu vakabva kunyika dzakatemera Zimbabwe zviramba hachina kutangira kuchina here kwakuzoita kuna vamanguja pamakaadhiresa mari yenyu adetika muchitaura muchiti ikatadza kushanda 1:1 neus andit ndosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofanga kuti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idonhe ndiyazodai ikadai hamungaenzanise mapepa pepa ramunongotora moprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa enyu anoshanda muzimbabwe chete kumwe kwaanoshanda ndekupi vakomana tinyarewo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa ivi muchazorangwa kekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa zireni papretoria
kwazoi makasi ini ndoita vhota kwamuchinamurira zvangu ndiri pacape town apa ini ndiri kubata nemashoko amai Muchinguri avakataura kuruzhinji revanhu kuti coronavirus iri kuranga hatiziviwo kuti kana yakuti daiso muno muAfrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai Muchinguri avake ende zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muzimbabwe that's why vakapamba minda muzimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro instead kuti minda irimwe vestudio 7 mukuita henyu basa nekuti panyaya tova tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp main tinokutendai motaura navhoda pacape town apo
manane mangwanani vashamari vestudio 7 tendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemuri munonzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichai vatiri kuvamba muchitaura naye hana chaanombozva pamusoro chinonzi politics mukomana ucho kungotaura churungu chisina kwachakatarisa politics yacho yakati ainzwisisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sitereka tine hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe hana ndokunge atombozivi chinonzi marise chi nemaonero andotoita ini munhu unongomarira kungotaura zvisina kwazvakatarisa kungoimba churungu nokuti kuimba churungu ndokuti tiwe zvokuti uri kutaura kuti chii hapana kana hwani chavaitaura wetafadza mugwadiwe hauna kana chinhu chaunotombonzwisisa chose unofana kutombodzikamiswa hana yako yakanyanya kuzuruka stereka hauna chaunotombozva pamusoro penyonzi politics kana uiwe uchitaura zvinhu zvaunotaura izvi kunyange kwakwira mugomo uchitaura chinhu chaunotaura chi hatichi hauna chakutombonzwisisa ukuchemere chii kana masangchin achiiswa achikandwa neamerica imuchiziva kuti mune zvinhu zvenyu munocheme chii garaika nezvinhu zvenyu mucheme zimbabwe handine zvinhu zvamaminerals dinawo zvose tinazvo muri kuchema chii chamuri kuchema siyai nezve masangchin kugadzirisa nyika gadzirisa nyika yezimbabwe yeuti wati wati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviiteizvi
maswera sei vashamarari mose vepastudio 7 apo ini zita rangu ndinonzi Rickson ndiri munhu zvangu musouth africa ndichiraramira zvangu ndiri muwoster inini nhau yangu ndidangotaura nepamusoro pemudhara uyu anonzi chiwenga uyu kuti muchiwenga sei aenda kuko kuchina kune coronavirus mazoona ka muri Zimbabwe kuti vakuru vakuru vacho ndio ndanga kuchikora mitemo iwo president wakatara kuti chimbomirai kuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus asi akatoenda baginya kuti hapana zvamunondiita ndiri muhombe nini kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda munofungidzira kuti dai ndanga ndiri nini ndaibvumidzwa kukura ndege kuenda kuchina here asi ichoenga akaenda sande akomana ka aya kuzimbabwe aya ZANU-PF soka aiwa tinozoona kuti aiwa pazanupiefu aiwa ibato remabhuza timu yemabhuza munangu angofunga kungorwera bhora ndikoko ndatenda zvangu
izvi zviri kuitika muzimbabwe izvi takutoshaya zvava zvofamba sei vanhu vanonzaurira mizo kuenda kuchina iye choinga vanzi vanoenda kuchina saka kutonga kwapurezidendi kwacho munanga nakaga kungotaura chete pana kuti aende kuchina ukanobvisa vana variko vari vezimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei vangori ziva ringotenderera munyika yemumachingodzika ake mari dzenyika munakagoyo varume vava vasina chavanozivawo kavagare pasi nezuro vamwe aifarira korona kuti yauraya vanhu ikoko kuchinhasi ko inonzi vanhu havafani kuungana vana vechikoro vanange varingane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende saka vana vechikoro vanangana basa vari kubvumidza vanzi ngavaende kuchikoro chete hai munangagwa ngaite zviri nani ngaditiro nani munhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi bato rinopikisa repeople's party rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.